Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia ni vachiteedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa chituko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti maby-elections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda maby-elections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda maby-elections. It is the environment iri in the danger in because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe kahama usko.
Pane maelections akaitwa kuZambia, tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent, akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga, anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nehurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika kunyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe, idzo dzagara mwedzi yakawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi maby-election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka, hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapuresidendi mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia naPresident weMDC Alliance Nelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zvisina kuva exposa kudenda recovid, nekuti magwaro kufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavachamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavachamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAPND rava hakaende chirima nemaumbirwo ebato ravachamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori, vakavamba vaine support yezi British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi wekuti vanofungiwa vaita front, vakanga vaine socialist agenda. Hazvichishamisiwo zvakare kuti matauri kuone mabudirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavachamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia neyenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukwikwidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri musadhani.